Ama imoila musoja abo bane bana bana abano garana bo mu South Africa basubati ba kwa nyene ku chivu bauza studio 7 kuti vanhu vakava dzisa paimba yemuturukidzwa inyi vaizviti vanhu veoperation Dudula
like ivo vanhu veDudula time yavakasvika iyo vachidedzera dedzera pari zvino vakatibvinda vakatora zvinhu zvedu vaiti taimira tarara votora zvinhu zvedu usiku inini ndiri mai vane vana 4 vana vacho pari zvino havasikuenda kuchikoro enda yakaitika paelizabeth iyoyo nokuti akasirwa tisina kana chinhu kana pekutangira hatina panenge saizvino hatina kana pekutangira
amai musoja vaigara pamusidi house kudonfondeni johnsgate vasati vadzingwa masvondo matatu adarika semunhu anorarama nekupema muguta iri amai musoja vaenderera mberi vachiti vari kuomerwa neupenyu hatina kukwanisa kubata miri wezimbabwe musouth africa vadavid hamazirifi sezvo vange vachinzi vange vasiri muofisi sagaro operation Dudula vaden hadebe vati tivatumire mibvunzo padendemutande rewhatsapp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo sangano reafrican diaspora workers network rinotungamirwa nadr janet munakamwe rinoti riri mubishi kuedza kutsvaga rubatsiro kuti rurerutsire vakadzingwa ava
saka takazokwanisa kufonera consulate vakatumira iyo nhume dzavo vakauya kunoongorora kuti zvakamira sei vakatiudzawo kuti chaanokwanisa kubatsira kuronga zuva rekuti avakarasikirwa nemagwaro avo vakwanise kuuya vaaflaye mamwe magwaro asi zvichakangodaro anofanira kunge aine ma300 vandanodiwa emafoni kuti vakwanise kuapply nekuprosesera saka takangomirira kunzwa kwavari
chimwe chizvarwa cherwanda icho chine makore 14 chichigara musouth africa vajoseph maniragena vaudza studio 7 kuti vari kubatsira zvizvarwa zvezimbabwe izvi
african people should vanhu vemuafrica vanofanira kuita mushandira pamwe mukurwisana nerusarura nekuti nhasi vekuzimbabwe vari kuzungurudzwa musouth africa asi mangwana zviri kuitika zvinogona kuitikira vanhu vekucongo kana nigeria saka takafanira kubatana sevanhu pamwe chete
kereke central methodist mujohannesburg change vari vakore ichibatsira zvizvarwa zvezimbabwe zvakanopotera kusouth africa nenyatsi zvematongerwo enyika kana kusamira dzakanaka kwoupfumi ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo.